manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechina chikumi 3, 2021 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19 ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Kunzwikwa kwenyaya iri kupomerwa valuku malava yekuzvidza dare repamusoro iro rakavamanikidza kuenda pamudyandigere kwatanga nhasi. Hurumende inotoresa mhiko vatongi vatanhatu kuti vange vari mudare reSupreme Court. Vanhu vashanu vakafa nezuro manheru mutsaona yakaitika kumashonaland west indiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc kunzwikwa kwenyaya iri kupomerwa valuku malava yekuzvidza dare repamusoro iro rakavamanikidza kuenda kumudyandigere kubva musi wachivabvu 15 kwatanga mudare repamusoro nhasi asi mumwe mutongi wedare iri achizvibvisa pachikwata chevatongi vari kunzwa nyaya iyi Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi
nyaya iyi yanga ichifanira kunzwikwa nechikwata chevatongi vatatu vakapihwa nyaya iyi nemukuru wevatongi vedare repamusoro kuti vanzwe chikumbiro ichi asi umwe wevatongi ava vawebsa chinamhora vageza maoko avo panyaya iyi izvi zvinotevera chikumbiro chasvitswa kudare negweta ravamusa kika avo vakasvitsa chikumbiro ichi kudare advocate Tavani Mpofu chekuti vachinamhora vazvibvise munyaya iyi sezvo vakaita musangano nemunyori wemujudicial services commission vaolta chikwana nemuvhuro svondo rino ivo vachikwana na vachinamhora vachiziva kuti judicial services commission yakadomwa mumapepa ari pamberi pedare mushure mekugeza maoko kwaita vachinamhora panyaya iyi gweta ravamalava advocate Louis Uriri vasvitsawo chikumbiro chekuti nyaya iyi isaenderere mberi nevatongi vaviri asi vatongi ava amai Emitsanga naamai Sylvia Chirau Mugomba vatura mutongo wekuti hapana chinovatadzisa kunzwa nyaya iyi sezvo nyaya dzakadai dzichigara dzichingonzwikwa kana nemutongi mumwe chete mukusvitsa chikumbiro kudare chekuti vamalava vanzi vakazvidza dare advocate Mpofu vati vamalava vakazvidza dare nekusatevedzera zvakanga zvaturwa nedare kuti vakanga vasisiri mukuru wevatongi munyika kubva musi wachivabvu 15 pavakasvitsa makore makumi manomwe kubudikidza nekuenda kubasa kwavari kuita ipo paine mutongo wakadai vampofu vatiwo mutongo wakaturwa nedare wakanyorwa pasina kupokana nawo sezvo vamalava vasina kuisa mapepa ekupikisa nyaya iyi kudare uye mutongo wakaturwa nedare mutongo usingachinjike kana kuti declarator as advocate Uriri vati mutongo uyu uri kupikiswa mudare reSupreme Court zvichireva kuti mutongo uyu wakabva wasendekwa parutivi nekukwidzwa kwakaitwa nyaya iyi kudare reSupreme Court vachiti izvi zvinoreva kuti mutongo uyu hauchashande kunze kwakunge nyaya yakakwidzwa kudare repamusorosoro reSupreme Court yaraswa Gweta regurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi vatembinkosi magwaliba vati mutongo wakaturwa nedare repamusoro hauna zvawakarambidza vamalava kuti vasaite saka nokudaro havanganzi vakazvidza dare amai tsangana amai Chirau Mugomba vati vachatura mutongo wavo panyaya iyi rimwe zuva zvichakadai pane vatongi vatanhatu vatoreswa mhiko nhasi kuve vatongi vedare repamusorosoro reSupreme Court vanoti vaGeorge Weshe avo vanga vari mutungamiri wevatongi vedare repamusoro reHigh Court amai Felicitas Chatukuta vasameo kudya vaJoseph Musakwa vaAlphas Chitakunye naamai Hlekane Mwayera vatongi ava vatora mhiko pamberi pemutevedzeri wemukuru wevatongi munyika amai Elizabeth Gwaunza pachiitiko chaitwa vamalava vasipo munyori mubazi rezvemitemo amai Virginia Mabhiza vati kugadzwa kwaitwa vatongi ava kuchaita kuti nyaya dzikurumidze kufamba mumatare
izvi zvakatinakira isusu pakuti tine nyaya dzakawanda dziri kudare reSupreme Court uye uyezve vatongi vedu vanga vasara vashoma mushure mokunge vamwe vavo vakasimudzirwa vachiiswa kudare guru reconstitutional court.
Saka izvi zvinoreva izvo kuti maoko awanda basa richaitwa nevanhu vakawanda tichipawo mukana kuvanhu veZimbabwe wokuti nyaya dzavo dzitongwe nenguva pfupi pasina kunyanya kurebesa nyaya dzisati dzapinda mumatare.
Amai mabhiza vatiwo kusavepo kwavamalava hakureve kuti vanga vasiri pabasa.
Hongu mukuru wevatongi vatinoti Chief Justice vanga vasipo pachirongwa chanhasi, asi izvi hazvirevi izvo kuti havaziri pabasa. Varipo pabasa, mutemo unovabvumira kusarudza any senior judge, most senior judge watingati mutevedzeri wavo, kuti avabatire basa kana vachinge vasingakwanisi kuvepo panguva inenge ichiitika basa racho. Saka constitution yedu inotova negwaro pasection 185 subsection 2 rinotobvumidza kuti zvinhu zvakadai zviitike. Saka hazvirevi kwete kuti Chief Justice havasi pabasa, vatoripo pabasa. Uyezve mutemo hauvasungiri kupa chikonzero chokuti sei vapa mudiki wavo kuti avabatire basa panguva iyoyo.
Asi Advocate Mpofu vauza dare repamusoro kuti nekusaenda kwavaita pakutora mhiko kwaitwa nevatongi ava nhasi, hapana changazvita zvavamalava kutevedzera zvakanga zvaturwa nedare kuti vakange vasisiri mukuru wevatongi munyika. Vatongi vatoreswa mhiko nhasi ava ndio vakatarisirwa kunzwa chikumbiro chakasvitswa kudare reSupreme Court nehurumende chekuti mutongo wekuendesa vamalava kumudyandigere uraswe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanoti tsika nemagariro evanhu pamwe nezvekushanyirana zvinhu zvakakosha mukubatsira kusimudzira upfumi munyika. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pakuvhura zviri pamutemo, chirongwa cheBulawayo Arts Festival pamwe neCultural Heritage Corridor muCity Hall muguta reBulawayo nhasi, vaMunangagwa vati hurumende yavo ine donzvo rekusimudzira zvemitambo, tsika nemagariro pamwe nezvekushanyirana senzira yekuedza kuti munyika muve nemabasa akawanda. Vati tsika nemagariro evanhu hazvingobatsiri chete mukuti vanhu vachengetedze tsika nehunhu hwavo, asi kuti zvinogona kubatsira mukusimudzira upfumi hwenyika.
The development of the creative and cultural industries, as well as domestic tourism, remains a collective responsibility for us all, government stakeholders and the private sector. Culture is an important pillar for sustainable socio-economic development.
VaMunangagwa avawana mukana wekushanyira nzvimbo dzakasiyana siyana, vati vafara zvikuru kuwana mukana wekuve pachiitiko ichi, vachiti guta reBulawayo rinokodzera kuve iro rinove nechirongwa chakadai sezvo riri iro guta rine mukurumbira munyaya dzezvemitambo pamwe netsika nemagariro evanhu. Vatiwo muguta reBulawayo mune vanhu vemarudzi akasiyana siyana vanogarisana pamwe chete zvakanaka. Vati hurumende yavo iri kutora danho rekubvisa mutero wevalue added tax kumabhizimisi ane chekuita nezvekushanyirana, kusanganisira vane dzimba dzekurara senzira yekukurudzira veruzhinji munyika kuti vashanyire nzvimbo dzakasiyana siyana vasingachemichemi nezvemitengo inodhura. VaMunangagwa vakurudzirawo veruzhinji kuti varambe vachitevedzera zvinokurudzirwa nenyanzvi dzezveutano pakudzivirira chirwere checovid-19 sezvo chichiri kuramba chichitekeshera.
I urge the nation to continue adhering to the World Health Organization guidelines and protocols. During the course of the month, we will be receiving more vaccine doses. The city of Bulawayo is set to host major economic activities, and I urge all those who are eligible to get vaccinated to ensure that the province attains herd immunity.
Mumwe anoita zvemitambo uye ariwo mutapi wenhau Emmanuel Ngomo ati anotsigira donzvo rehurumende rekuedza kusimudzira zvetsika nemitambo, achiti nyika dzakabudirira dzinowana mari yakawanda kubva kuzvinhu izvi.
Kune dzimwe nyika mapolicies, mitemo yakawanda iripo inosungira hurumende kuti inge ichiisa mari yakawanda mumaindustries iwayaya. Izvi hazvingobatsiri maartists, asi zvinobatsira iyo hurumende kuti iwane revenue yakati wandei. Saka zvakakosha kuti zvisangoperera pakutaura.
Chirongwa cheBulawayo Arts Festival chakatanga kuitwa gore rapera senzira yekuedza kusimudzira mabasa ezvetsika nemitambo. Chirongwa chegore rino chakatanga nemusi wechipiri uye chiri kupera nemusi wemugovera. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Vanhu vashanu kusanganisira mudzimai akazvitakura vakafa nezuro manheru mutsaona yakaitika paBuffalo Downs kuMashonaland West. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vashanu ava vainge vachibva kuchipatara chemukaroi vari mumotokari inotakura varwere vachienda kuchipatara chikuru chemuchinhoi sezvo vaviri vavo vanga varwarisa. Vanhu vana vanoti mutyairi wemotokari inotakura varwere, mukoti nevarwere vaviri vakafira panzvimbo yakaitika tsaona iyi. Asi mudzimai ainge akazvitakura akazofa ave kuendeswa kuHarare kunorapwa maronda ekukuvara. Zvinonzi motokari inotakura varwere yakabonderana negonyeti. Mutauriri wemapurisa munyika Assistant Commissioner Ponyati vabvuma kuti chokwadi kuti vanhu vafa vave vashanu. Asi vati havasati vave kuzivisa veruzhinji mazita evanhu vafa sezvo hama dzavo dzepedyo dzisati dzaziviswa. Mune imwewo nyaya, kanzuro yechinhoi inoti iri kushushikana zvikuru nekuparadzwa kuri kuitwa midziyo nezvivakwa zvekanzuro izvo zviri kuita kuti kanzuro irasikirwe nezviuru zvemadhora. Mutauriri wekanzuro vatichawana mulauzi vakaudza vatori venhau marume zuro kuti vamwe vanhu vari kuboora pombi dzemvura kuti vawane mvura vasingabhadhare. Asi vakati chave kunyanya kuvanetsa ndechekuti vamwe vagari vave kuboora pombi dzinofambisa tsvina vachitora mvura yacho kudiridzisa magadheni avo izvo zvinokonzeresa zvirwere.
Aidha vanokanda matombo kuti aputike kana kuti vanoitai kutsemura. Izvi zvinokonzera kuti siwejiya inge ichienda muzviminda zvavo zvavanenge vachirima mutauni. Saka tiri kuona riri dambudziko rakanyanyisa.
Vamulauzi vakati kanzuro yavo yave kudzidzisa vagari kukosha kwekuraswa kwetsvina zvakanaka senzira yekuderedza dambudziko rekuparadzwa kwepombi dzetsvina.
Matanho atiri kutaura ndeyekuti tiri kuedza kugadzirisa mavanenge vatema muya, asi tiri kudzidzisa vanhu kuti kwete ngatiregerei kukanganisa infrastructure yedu nekuda kwekuti tinoda kuita kurima kunongobatsira vanhu vashomanene.
Mumiriri wechinhoi muparamende Dr. Peter Matarutse vanoti dambudziko rekuputika kwepombi dzetsvina rinowedzera zvirwere zvemanyoka muguta. Dr. Matarutse vanoti kanzuro inofanirwa kutaura kubazi rinoona nezvematunhu kuitira kuti riyamurwe nehurumende. Kanzuro inoti iri kurasikirwa nemari yemunyika inodarika mazana mapfumbamwe zviuru zvemadhora emunyika, iyo inogona kunge ichishandiswa pakuchenesa mvura kunoda mamiriyoni maviri emadhora emunyika mwedzi wega wega. Kanzuro iyi inoti iri kugara yakabirwa matransforma emvura ayo anodhura zvikuru. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti hapana munhu akafa nechirwere cheCovid-19 muZimbabwe nezuro wakare. Izvo zvakasiya vanhu vafa nechirwere ichi vachiri pachiuru chimwe chete nemazana mashanu nemakumi mapfumbamwe nevapfumbamwe, kana kuti 1599. Vanhu makumi matatu nevatatu vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro wakare. Izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 muZimbabwe pazviuru makumi matatu nezvipfumbamwe zvine makumi matatu nemumwe, kana kuti 39,031. Vapora munyika vari pazviuru makumi matatu nezvitanhatu zvine mazana matanhatu ane makumi matanhatu nemumwe, kana kuti 36,661. Kusvika mukupera kwezuva nezuro, vanhu vakanga vabayiwa nhomba yekudzivirira COVID-19 muZimbabwe vanga vave zviuru mazana matanhatu nemakumi masere nezviviri nemazana maviri ane makumi mana nevaviri, kana kuti 682,242. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu nhomba yeCovid-19 vanosvika mamiriyoni gumi kuitira kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru muNigeria vava kuti vadzidzi 136 vakapambwa nemusi wesvondo pachikoro chechitendero cheIslam mudunhu reNiger. Asi hurumende yakambenge yati vadzidzi 200 ndo vainge vapambwa. Mapurisa akawanda akaungana nezuro manheru muguta reWilmington mudunhu reDelaware muAmerica zvichitevera kupfurwa kwemapurisa matatu ayo akanga aenda kunobatsira mushure mekukumbirwa kuita izvi. Vechidiki musarudzo kunonzi kwakakosha zvikuru munyika dzose dzinenge dzichiita sarudzo sezvo kazhinji kacho bato rinenge riine rutsigiro rwevechidiki rwakawanda richikwanisa kukunda mumatunhu akawanda. Asi dambudziko guru rinonziwo riri pakuti vechidiki ava vanyorese kuvhota kuitira kuti vazokwanisa kuvhotera mapato avo avanoda. Vakawanda vanonzi vanofunga nezvesarudzo vachitarisa zuva rekuvhota, asi vachikanganwa kuti kune gadziriro dzinoitwa dzakafanana nekunyoresa kuvhota zuva resarudzo richati rasvika. Vemapato ezvematongerwo enyika, masangano akazvimirira pamwe nevanhuwo zvavo vari kukurudzira vechidiki kuti vatotanga kunyoresa kuvhota kunyange hazvo sarudzo dzichiri makore maviri kuti dzizoitwa. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mukuru wePlatform for Youth and Community Development vaClarice Maduku pamwe nemumwewo vechidiki vebato rezano PF vaArchford Gowuriro ava vanonyanyozivikanwa nerekuti tiri musango hwenje. Totanga nekunzwa kubva kuna vaMaduku kuti vari kufambisa sei basa rekukurudzira vechidiki kuti vanyorese kuvhota.
Tingati isu vechidiki tinotarisira kuti nyika ienderere mberi kuita budiriro panyaya dzegutsa ruzhinji, nyaya dzedemokirasi, kunge vanhu vachikwanisa kunovhota. Asi kuti vanhu vakwanise kuvhota, mitemo yedu inofanira kunge wakarejesa kuvhota. Kubvira Zimbabwe yawana kuzvitonga, chimwe chezvinhu zviri pamusoro-soro panhongonya kuve tiri vanhu vari independent, kunge tichikwanisa kuvhota. Zvekuti munhu kana achipuwa ruremekedzo rwekuti i-citizen, mugari wenyika, kunge achikwanisa kuvhota. Saka tinozviona zviri zvinhu zvinokosha kuti maZimbabweans akwanise kunovhota. Tiri munyaya dzekuvhota idzodzo tinoziva zvakare kuti vamwewo vanenge vakambovhota vachivhotazve vane kakuneta kavanenge vaita, uyewo vamwe vacho vakwegura zvekuti vanenge vakuti haiwa hazvino zvatotibatsira. Asi tinoona kuti vechidiki kunyanya vanotangakutanga vachinge vasvika makore 8 kusvika pa35 ndo vatakanyanya kutarisira kuti ndo vanoita kuti budiriro ienderere mberi. Saka ndo vatakanyanya kunanga pamaprograms edu evota registration.
Regai tinzwe kuna mukoma Guriro. Munoti vaGuriro nenyaya yekurudzira yekuti vanhu vaende kunonyoresa kuvhota nemashoko ataurwa navaMaduku?
Tinoti mashoko ataurwa navaMaduku akaisvonaka zvakaipa. Ende isusu sebato rezano PF tinotokurudzira vanhu kuti varejiste kuvhota. Takatarisana nechinangwa chedu chekuda 7 million votes. 7 million votes hadziwanikwe kana vanhu vasina kuvhota. Saka isusu sebato rezano PF tinotokurudzira vanhu veshari vanyuwani vava vachine mukaka pamhino vari kukwanisa makore kuti vange vachirejesa kuti vavhote kauke kutanga. Ndo vanhu vatiutokurudzira izvezvi kuti ngavanovhota, nevamwe vakavhota kumasuroko ngavacheke mazita avo kuti arime here muvoters roll. Inini rangu ndakatoricheka, panditori nelingi iripo yekuzeki inotoratidza kuti unocheka sara kuona kuti wakarejista kuvhota here. Saka isu seZanu PF tichida 7 million votes dzatirikuda, hadzingotonhe mudenga, hadzisi kuti dzinenge dzichizobva kupi, dzinotobva pavanhu vari kuvhota. Saka isu totokurudzira vanhu kuti shuwa vanhu ngavarejiste vavhote.
vaMaduku, nyaya iri kunyanyochemwa nevanhu ndeyemitemo yesarudzo kuwandudzwa kwayo. Vamwe vanoti hazvibatsire kuti ndiende kunonyoresa kuvhota kana mitemo yesarudzo isina kuvandudzwa. Inyaya here dzamuri kusangana nadzo pamuri kufamba muchikurudzira vanhu kunyoresa kuvhota?
Tingati muZimbabwe munomwe haisi nyaya itsvai kutaura nenyaya dzesarudzo. Isu semasangano akazvimirira ega, ndinofara kuti mukoma tiri musango vari kutaura nenyaya dzekuti ZANU-PF kutarisira mavhota zvasvika 7 miriyoni. Tiri kuona mamwe mapato akawanda-wanda munyika ari kutarisirawo zvikamu zvakati kuti. Tinoda kuti vari kutiteerera vazive kuti kana vari kukwikwidzana vachinge vawanda, panenge pane makwikwi. Isu tinoda kuti munhu ari kunovhota, ari kurejesa kuvhota, ange ari munhu atinoti isusu citizen. nevakawanda vanenge vangoti pakuvhota kwavo havana chimwe chavanoziva kunze kwekunokanda vhoti ravo. Saka zvinoita kuti patinenge tichigadzirira tinoda kuti tinge tiine chikamu chatinoti voter education, ichisangana nezvinoti civic education. Zvinhu zvona zviri zvinhu zvakakosha nekuti pane mamwe maelections anga achiitika makore apera, nyaya yekurejista kuvhota iyoyo inyaya yanga ichinetsa nekuti zvinhu zvinodiwa kuti munhu anorejista kuvhota zvaiwanda zvekuti taizopedzisira pamwe prosesi iyo yekuti kurejista kuvhota inenge isiri prosesi yakajeka, isiri prosesi inozivikanwa. Vamwe ndo vainzi kana vachinyoreswa mumaraini vanenge vachinzi muda kupiwa chibage kana muda vozoona mazita avo atove mavhotas.
Tinzwe kuna vaguriro, munoti vaguriro?
Ngati nyaya iri kutogona mukoma vangava havo vachitivo havana kwavakarerekera, asi inini pakutaura kwavo ndinotozoona kuti munhu uyu ane kwavakarerekera, sezvo edu isusu sevanotongwa tichinyatsoziva kuti manani government organization vanoti vakazvimiririra vane mafunds avanenge vachiwanawo from the likes of an America. So tichidzoka panhau yamuri kutaura yeregistration, hakuna vanhu vanonzi ngavapiwe chibage then vachinyorisa chibage vozona vavavhotazuro, hakuna zvakadaro. Avo mashoko ende manyepo evanhu vanenge vachitsvaga kuda kusvibisa hurumende yakanaka yezimbabwe. Ndosaka muchiona kuti eko zvino hakuna zvinhu zvakadaro. Zvinoti zimbabwe yakamuvha kubva kare nayaenda paelektroniki yokuti kana uchida kucheka zita rako norucheka pafoni pako uri kumba uona kuti warejista. Izvi zvavanhu vari kuenda kurejista izvizvi zvika vari kuenda vari kunosvika vachirejista, hapana kana laini rinenge riripo, hapana kana kunzi muri kuenda nechibaga. Saka ndinoti izvozvo kuti vanhu kurejista hazvina kujeka, ndinoti manyeko evanhu vanenge vaida kuzama kutibisa hurumende vachivanda vari chiti manani gavhumenda wemacivil society, asi ivo vane kwavakarerekera.
Vanga vari vechidiki vezanu PF vaAchford Guriro vanonyanyozivikanwa nerekuti tiri musango wenje vari parunare muHarare. Manzwawo zvakare kubva kumukuru wePlatform for Youth and Community Development vaClaris Maduku vari parunare zvakare neStudio 7. Mutevedzeri wemutungamiri webato rinopikisa reMDC Alliance vatendai viti vanoti mutemo wechimbi chimbi wakadzikwa wekutara mitengo yezvinhu munongedzo wekuti hurumende yatadza kugadzirisa nyaya dzezveupfumi. Mashoko aya anopesana nezviri kutaurwa negurukotaro zvemari muzvinafundo Mutuli Ncube, avo vakaudza vanoita zvekushanyirwa kwenyika svondo rapera kuti upfumi hwagadzikana uye mutemo uyu unobatsira kusimbaradza upfumi. Svondo rapera hurumende yakadzika mutemo wechimbi chimbi kana kuti Presidential Powers Temporary Measures Financial Laws Amendment Regulations 127 of 2021 unosungira vemabhizimusi vose kuti vatengese zvinhu nemutengo wedhora rekuAmerica wepamusika weReserve Bank Foreign Currency Auction kwete wepamusika wemukoto. Vabiti vanoti vanowiriranawo neveZimbabwe Lawyers for Human Rights vakakwira kudare repamusoro nezuro vachipikisa mutemo mutsva uyu vachiti unotyora bumbiro remitemo. Ngatinzwe hurukuro yaitwa navabiti naBlessing Zulu weStudio 7.
Zvokutonga nyaya dzemari nenyaya dzeupfumi hazvidi mbabvu. Izva vaakuita zvembabvu izvi kurakidza kuti kudzurira kwavakaisa mari yemunomu, the reintroduction of the Zimbabwean dollar, kwakoniwa. Kwakoniwa nokuti pareo market rate yezim dollar to the US pa black market iri kuramba ichingokwira. Iko zvino yatove kuma 140 yatove kuma 150 zvoreva kuti kana ivo vachitaura kuti ikonomi yakuita stability vanenge vachireva nhema dzakaimbwa namukoma XQ baba Putin. Ikonomi yakawondomoka, maprices ari kukwira, tadzoka muhyperinflation mode, vana havana mabasa, mishonga haiko kuzvipatara uko.
Mutemo uyu uchakonzera matambudziko akaita sei semaoni renyu?
Tichaona zvinhu zvichikwira zvichidhabla immediately, ende tatozviona izvozvo zvimukatarisa kudhura kwakuita simendi, kudhura kwakuita shuga, kudhura kwakuita zvinhu zvinoshandiswa nevanhu zvabva zvakwira, kudhura kwakuita chingwa chaiko, kudhura kwakuita mafuta. Zvinhu izvozvo zvichashaika futi, ende zvoreva kuti vanhu vanenge vakuenda kusouth africa, kubotswana, kuzambia, kumozambique vachinotenga Zvoreva kuti vazhinji vachafa nenzara. So the first impact of SI 127 is to cause a huge inflation spike. Second impact, 127, icha increase hungori.
Munoreve apa.
So muchaona ivo vezanupf vachiita hungori vacharamba vakabatira paus dollars. Mukaenda kumagaraji avo kana ari magaraji ana zuva ana sekunda nanhasi unokutaura kuno kwandiri kuita ari kutocharge price in my US dollars. So there will be an economy yevarombo inoshandisirwa US dollar at 1:82 kozoya economy yezvigarananda where the US dollar will operate but in an open market rate yayo. Chekupesira chanda kutaura ndechekutaneta nokutongwa nema presidential decrees asingaende kuparliament. So chimutemo chinonzi Presidential Temporary Measures Act chinofanira kukanzurwa.
Mutevedzeri wemutungamiri webato rinopikisa reMDC Alliance vatendai biti vachitaura vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Koma simba yekuti mutungamiri wenyika adzike mitemo zvechimbi chimbi pasina kuenda kudare reparamende unoshanda sei chaizvo? Blessing Zulu Studio 7 abata gweta vatinomudai Shechinyoka avanombomirira mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa uye vasarudzwawo nhasi kuvasachigara weboard repetrol trade rinoona nezvemafuta edzimotokari.
Munyika dzose pasi rose kune mutemo wakafanana nepresidential powers yomuno. Zvinogona kupuwa masita akasiyana. Ndofunga vanhu vazhinji vakahwa pakapinda vaJoe Biden, president kuAmerica, kuchii vari kunosaina anoima executive orders. Ndozvazvinoreva izvozvi. VokuAmerica vanodoti paanopinda paya unonosaina anosvika chero 20 musi wokutanga. Nokuti pane zvimwe zvinhu zvinenge zvichida kuti zvigadzirisiwe nokukurumidza.
Asi kavamwe vanoti ndo basa kare paramende vachinyoka.
Ii vanhu vazhinji havazivi kuti kuparamendi tichida kupasisa mutemo. Zvinonzi zvinotanga zvamboenda muvanhu tichiita inoi consultation tichivabvunza kuita mazuva 90 kunofanira mazuva 90 imwe mitemo inonzi mazuva 90 isati yasvika pakuti yasvika pedo nokusainiwa naPresident. Saka zvimwe zvinhu pamwe zvinenge zvichida kuitwa nechimbi chimbi. Zvinhu zvakaita saizvozvo ndozvinozoda mapresidential powers. Saka kana zvashandisiwa mapresidential powers aya hazvirevi kuti munhu wose usingaafariri unobvumirwa kuenda kukoti unosvika unoti handiafariri zvaitika izvi, handiafariri zvonzi haisaka zvasingafani kuitika. Chazvinoreva ndechekuti kana mukava vanhu vachitoda kuenda kukoti, nyaya ndakambotaura pano, ndakambotaura pano pachirongwa chino, kuti vanhu vari kungochinja political arena, ground repolitics, vachiribisa kuparliament, vachiribisa kumaelections, vachinoripinza mukoti.
Mungatsanangura zvizerera.
Nyaya dzamunova kuchidzapinda mukoti idzi dziri kungopinzwa nokuti vanhu vari kuda kuchinja political arena. Kuti chimurenga chepolitics chomuno muZimbabwe chiitigwe mumakoti kuitira kuti vanovafarira vavone kuti ya kuri kugwiwa. Dai vaida kuchinja mapresidential powers kuparlamenti variko. Ndoko vanofanira kuenda vonotaura ikoko kuti hai. Iyi mitemo yasu zvatakapasisa muno zvaitwa naPresident uyu.
Gweta vatinomudai Shechinyoka uye vachimbomirira mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kumatare dzimosva vachitaura vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Muchirongwa cheWomen's Round Table na8pm tiri kutarisa nyaya dzinobata vanhu kadzi muupenyu hwavo zvikuru munguva ino yechirwere cheCOVID-19. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi. Kunzwikwa kwenyaya iri kupomerwa valukumalava yekuzvidza dare repamusoro iro rakavamanikidza kuenda pamudyandigere kwatanga nhasi. Hurumende inotorisa mhiko vatongi vatanhatu kuti vange vari mudare reSupreme Court. Vanhu vashanu vakafa nezuro manheru mutsaona yakaitika kumashonaland west. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Soku isikati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olingali tshona njani izilukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ziku 3 Nhlangula 2021 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
For its inclusion of a broad array of stakeholders.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uvule okusemthethweni umcimbi wezemidlalo yokuzithokozisa uBulawayo Arts Festival.
So abantu kabathembi ukhetho, kabathembi inhlanganiso eziqhuba ukhetho, kabathembi lezinye inhlanganiso okumele ziphathise.
Selidumela emansumpeni kudaba lokhetho, amabandla ezombusazwe esemadazadasa.
You are nothing in this pub. You are not elected to be anything.
Your chairmanship expired yesterday. Election.
No re-election.
Ibandla leparlamente yamazwe abensundu ele-Pan-African Parliament selisolwe kakhulu ngemva kokuqhamuka kwedlakela olubangele ukuphoswa kwezibhakela. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa uvule okusemthethweni umcimbi wezemidlalo yokuzithokozisa oyeBulawayo Arts Festival esithi kumele kuthuthukiswe limidlalo okuhuga abavakatshela ilizwe bevela kwamanye amazwe. Ubathabile Masuku sedulela loludaba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Abahlakeleli abaningi kanye labo kulondoloza amasiko koBulawayo bamukele ngenjabulo ukusekelwa ngumongameli Mnangagwa, bethi lokho kubakhuthaza ukuthi baqhubeke besebenza. Kesizwe amazwi kamongameli Mnangagwa.
iBulawayo Arts Festival siyincoma kakhulu ngoba ihlanganisa abantu abavela ezabelweni ezehlukeneyo, njalo iveza sobala ukuthi singabantu abalamasiko ehlukeneyo. Kusiya phambili ngikhuthaza ukuthi lokhu kungapheleliye kujabuliseni abantu, kodwa kuthuthukise amabhizimusi kanye le-tourism.
Umongameli uchaze ukuba kusobala ukuba idolobho lakoBulawayo yilo ingcitshi kwezokulondoloza amasiko lembali yelizwe. Ukhuthaze ukuba izizalwane zeZimbabwe kumele ziphatheke ekusekeleni inhlelo ezifana lalezi. Ungezelele ukuba lokhu okuqhubeke lamhla akumelanga kube ngokwelanga elilodwa, kodwa ugatsha olubona ngezokuvakatsha iziphathamandla zedolobho ukuba ziqhubekele phambili zithuthukisa imisebenzi efana laleyi. Umnumzana Simon Mambazo Phiri, okhokhela imicimbi yeBulawayo Arts Festival, uthi kuqakathekile ukuthi abahlabeleli babukise izipho ezibukekayo.
Siyathanda ukumbonga umongameli ukuthi asixhase namhlanje. Bezamasiko, abezokujayiva, abezokuhlabela, abezokuacta, abalali izopho lokubana bakubonise lokho elikubone namhlanje. Sithi noma ubhubhane lo-COVID lusakhona, asincedisaneni ukubana sivule imisebenzi yalabo abaphila ngamathalenti.
Umqondisi weNational Art Gallery koBulawayo, umnumzana Butholezwe Khosi Nyathi, uthi abantu beMathebeleland yibo okumele baqale ukuthuthukisa imidlalo eyenziwa ngabahlabeleli bakuleso sabelo ngokubahlawula.
Thina esisebenza kwezamasiko, nxa abantu bepackage amasiko abo bawathengisa, bawathengisela inzalo yakithi lalabo abavela kwamanye amazwe avela phandle, nxa sikhangela thina abalapha eZimbabwe, thina yinto okumele sikonsume okokuqala ama-cultural products services akhona, ngoba yithi inzalo yakhona lapha yithi esilomlando yokulondoloza imvelo yethu lokulondoloza kwezamasiko lemidlalo. iBulawayo lidolobho elemhlobo etshiyeneyo, kumele siziqhenye sidale ubuntu obumqoka. Ngakho nxa sesihlanganisa le-tourism sokudingakala phela inzuzo ukuthi abantu baphile ngomsebenzi wezandla nongomsebenzi wenyawo zabo. So yikho kuqakatheke kakhulu ngenhlelo ezifana lalezi ezenzakalela muhle.
Umongameli Mnangagwa obehamba lomsekeli wakhe umnumzana Constantine Chiwengwa ubekhangelelwe ukwethekelela indawo ezimbalwa kobulawayo okubalisa isithombe sikamuyi umnumzana Joshua Nkomo. Ngimele Studio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Lokhu sikudaba olufanayo umongameli Mnangagwa ugcizelele ukuthi abantu bazathola imithi eyeneleyo yokwenqabela i-COVID-19 yona ebikwa ibisisilela. Umnangagwa wethule la mazwi emkhosini wemidlalo yokuzijabulisa eBulawayo Arts Festival. Lokhu kwenzakala ugatsha olubona ngezempila kahle lusithi abantu abafika phose inkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa 682,242 sebehlatshwe ijekiseni le. Lokhu kukhuphule inani labantu asebehlaselwe yileli gcikwane selokhu laqhamuka laya kunkulungwane ezifika phose ezingamachumi amane 39,031 labulala abedlula inkulungwane lengxenye yayo 1,599. Kusenjalo umhlali weHarare umnumzana Dinashe Gumbo watshelwa ukuthi ijekiseni le ayikho eHatfield, Braeside, Belvedere, Wilkins leParirenyatwa kumaviki adluleyo. Utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi uze wahlatshwa ekhaya lakhe eMberengwa namuhla.
Namuhla ngiyathaba kakhulu, sengizwe ngahlatshwa ivaccine eyokuqala eMaborondo Clinic under Chief Mahlebadza in Mberengwa West. Ngiyathaba kakhulu. Remember ngake ngaye e5 ama centers babe sithi bona habala le vaccine yokuqala, kodwa namhla ngitholile eMaborondo and amanesa ngkhona they were very efficient and they were very good. It's a wonderful team. Bathi bona akhona onkama ama vaccine onkangu onkangu 2 eyokuqala ngesibili akhona. So ngibe ngikhuthaza abantu ukuthi for those who can kumele bahambe bahambe emaphandleni bayohlatshwa le vaccine ukuthi sizivikele from this COVID-19. Hayi kodwa ngiyanya thaba kakhulu ukuthi ngifuna ukuthi ngithathe leli thuba ukulibonga lina ebe Studio 7 lenkuthazo eliyenzileyo. You also published my story and one motivator mina ukuthi ngiyidinge le vaccine until today when I traveled to Mberengwa. Hayi ngiyalibonga kakhulu, ngiyalibonga. Ngithathe leli thuba again ukuthi ngikuthaze abantu ukuthi bahlatshwe siprevent le COVID-19.
Manje uzakwenzani sokufanele uhlatshwe esibili? Bathe ubuye yini kulesi sibhedlela?
Amanesi angitshelile ukuthi after 2 weeks kumele ngihlatshwe esibili. So ngizabhala phansi ukuthi mhlaka 17 June kumele ngihlatshwe le. I hope the vaccine izabe ikhona ukuthi ngihlatshwe ngiqede le process. Hayi today at least I've moved.
Lo ke ngumnumzana Dinashe Gumbo umhlali weHarare ubexoxa ecingweni le Studio 7 ekhona le esigodlweni. Amabandla amancane ezombusazwe akumanyano wepolitical actors dialogue athi kuqakathekile ukuba abadabuka kwamanye amazwe baphiwe ithuba lokuvota kungela bandlululo kukhetho lomnyaka ka-2023 ukwenzela ukuthi kube lokhetho olubalulekileyo. UGibbs Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abangene umhlangano osanda kugqitshwa enyanga bathi lukhulunywe kabanzi udaba lokuguqula indlela okwenziwa ngayo ukhetho. Amalunga ePollard ahlaziye okwethulelwe idale lepalamende zinhlanganiso ezijiyeneyo ezifisa ukuba kungeniswe kumthetho obunjwayo obizwa ngokuthi yi-Electoral Amendment Bill. abamele amabandla achineyo bathe bafisa ukuba kuguqulwe umthetho we-Electoral Act kungakapheli umnyaka. Bafuna kufakwe iziqa emthethweni lo ezinjengokuthi abantu abakhubezekileyo emehlweni bavote besebenzisa i-braille ukwenzela ukuba bengancediswe ngamapolisa ukuvota. Njalo umsakazi kwaZulu weZimbabwe Broadcasting Corporation ubanjwe ngamandla ukuthi wonke olesifiso sokuvotelwa akhulume loZulu kungela nhlawulo. Baphinde bathi bafisa ukuba abadabuka kwamanye amazwe bavunyelwe ngobuningi babo ukuba bangene eZimbabwe bezohlolisisa ukhetho. Umnumzana Kwanele Hlabangane, umkhokheli webandla le-Republican Party of Zimbabwe obesemhlanganweni lo, uthi kuqakathekile ukuthi kube labantu abavela kwamanye amazwe abazahlolisisa ukhetho.
Besikufunayo ukuthi nxa kufika ukhetho luka-2023 kungabi khona ukuxokozela. Yonke imithetho ekumele ilungise sesiyilungisa khathesi. Sesifakile i-proposal yethu ezahamba eParliament ukuthi thina sibone ngathi kuyini okumele kulungiswe ku-electoral reform, lokuthi izekhi yona ngwayo iubambe njani umsebenzi wama-election.
Umnumzana Believe Gawule okubandla le-ZANU PF uthi kumele udaba lokuvumela abantu ukuthi bahlolisise ukhetho eZimbabwe luphathwe ngonanzelelo.
Ilihlo likahulumende kali alicimezanga khonapho, likhangele ukuthi asikelesi siyethule izitha zethu sithi ngama-observers, abantu abasitshayelela phansi sithi ngama-observers, akusoze kukhambe khonokho. Ngakho ke kuphelelisiwe thina isadaki iphelele, isadaki lama-guidelines ayo alandelwayo nxa kuqhutshwa ukhetho yiko sikulandelayo.
Abanye abangene umhlangano lo wenzelwe enyanga bathi kusobala ukuba ibandla le-ZANU PF kalifuni ukuthi kubuye elizweni ngesikhathi sokhetho abaphikisa uhulumende. Umnumzana Witness Dube okubandla le-MTCT uyakusola lokhu.
Kuyabe kuyadanisa kakhulu nxa kuyikuthi ibandla elibusayo ele-ZANU PF liyala ukuthi amanye amazwe abuye azokhangela azohlolisisa ngesikhathi sokhetho ukuthi ukhetho lwethu luhamba kanjani.
Kwaba nokuxokozela okumangalisayo ngomnyaka ka-2018 kusanda kwenziwa ukhetho, abanye abaphikisayo besithi kalwenziwanga ngefanelo. Kodwa ababemele amazwe akuzwekazi le-Afrika bathi lwaqhutshwa ngemfanelo. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingokhiph Stube.
Lamhlanje kuhlelo asihluzeni bomama sixoxa ngobhubhane lwe-COVID-19 lenhlelo eziphathelane labesifazane. Ngesikhangele esivini. Abachuchisi besigaba seMinnesota kwelemelika bathi bafuna ukuthi ipolisa elimhlophe uDerek Chauvin, owatholakala elecala lokubulala onsundu uGeorge Floyd, agwetshwe ukuhlala ejele okweminyaka engamachumi amathathu. Iziphathamandla zakweleNigeria zithi abantwana besikolo besiMuslim abalikhulu namachumi amathathu lasithupha 136 bathunjwa ngabantu abahlomileyo ngesonto. Amabandla ezombusazwe asiqalile ukulungiselela ukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ka-2023. inkokheli yamabandla la agoqela elezanu PF, MDC Alliance, MDCT, Transform Zimbabwe, Constitutional Assembly lamanye asekhankasela ukuba abantu babhalisele ukuvota kukhetho lokudinga amakhansila amalunga edale lephalamende lawesenate kanye lomongameli. Amabandla phose wonke aphikisayo avumelana ukuba kumele kuguqulwe indlela okuvotwa ngayo okugoqela abalinda ukhetho ngosuku lokuvota abadabuka kwamanye amazwe okumele bahlolisise ukhetho lolu lokunye okumbalwa. Bafisa njalo ukuba konke lokhu kwenziwe ngokuguqula umthetho we-Electoral Act ozakwenza ukuthi uhulumende alendele izifiso zikaZulu. Azangena kukhetho oluzayo na amabandla aphikisayo nxa kungaguqulwanga indlela yokuqhuba ukhetho elizweni? Ukuze sihlaziye lolu daba, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Patrick Ndlovu webandla lezaphu kunye lomnumzana Thabani Nyoni ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo. UNdlovu nguye osungula lingxoxo.
Okathi isiZulu ezibafakela isithembu i-information leyo ngoba beyibona ilugada lezanu PF kodwa ayibumba ifaka abantu abalotonzi abavela ku-academic field abavela ku-CAT ku-civil society ibe labo bonke bona laba bantu yibo sebona khona okwakuqala i-independence i-information leyo. So sikuqala ngokubunjwa kwayo sekuze sidinge i-trust kuZulu. Ngoba kathi isiZulu vele into eka-election ezibafakela isithembu ngoba ubabona i-election yezimbabwe i-rubber stamp yokubisela izanu PF emandleni ukuthi iqhubekele phambili isukuluza kuZulu yezimbabwe.
Yes, siyakuzwa kakhulu baba Nyoni, akungene kunapho utsho ukuthi pho kuwenzakala yini ukuthi kuguqulwe i-electoral commission kube yileyi ezimele yona?
Ngizaqala ngokuthi kuqakathekile ukuthi sibe kwazi ukuthi uhlupho lwethu yikuyini elizweni. Uhlupho lwethu yilokho esingakubiza ngesiclassity crisis of confidence in national institutions and processes, including electoral processes. NgesiNdebele ngikubeka ngokuthi ukuswelakala kokuthembakala kwezingatsha zikahulumende, le nhlelo ezenziwa nguhulumende kuphathele ikakhulu lalezo ezokhetho. Abantu kabathembi ukhetho, kabathembi inhlanganiso eziqhuba ukhetho, kabathembi lezinye inhlanganiso okumele ziphathise ekhethweni njalo ziphatheke lekhethweni, ngisitsho lezanu PF yangkhona. So ikhokho lokho okuqakathekile okumele sikuzwisise ukuze sibe kwazi ukuthi nxa sikhuluma nge-electoral reform sitshoni ukutshintsha. Sitsho ukuthi ngezinye indlela abantu nxa kuthiwa hambani liyevota bayazibuza ukuthi ngivotelani, vele sikwazi ukuthi ngubani ozawina. Nxa kungathiwa siregisteni bathi ngiregistelani njengoba vela kulaa nto etshintshayo. Yabo, ngezinye indlela kabathembe ukuthi singahamba siyevota laphana kuzaba lo tshintsho, whether utshintsho lolo silitsho ngokutshintsha abakhokhelayo kumbe sitshintsha utshintsho ngokuthi kukhokhelwa njani.
Baba Ndlovu, nxa sikhangela okunye elifisa ukuthi kwenziwe kuyini?
Ama-election baba angayenziwa lokho okuthiwa-combined lokhu. Kunama-election awenziwa i-presidential, i-MP le-council. Sikubona kakhulu ku-service delivery emadorobheni ngoba sokukhethwa lo ngu-party lines. Kuqala laphana sekusenziwa ukuthi local authority i-service delivery siba ngcono ngoba abantu bebekhale abantu abalohlonze. Manje lokundoda lona umgabe wakhuthwa ukudliwa wasebambatha ama-election, i-service delivery yakhe yehla ngoba nxa sokuya ku-election abantu abaningi i-local authority bayekhona iyofuqela yabo besina ku-separate.
Akutsho baba Nyoni ukuthi-ke nxa kuyiwa phambili kambe kuyakhuqulwa yini konke khona okwakufunwa ngabantu kungakafi ukhetho?
Hhayi, mina angiboni ngaphandle kwezinto ezilandelayo engingazitsho zenzakale, angiboni sibili ukuthi kuzaguqulwa lanxa ivini kuguquliwe. Futhi mana ngihle ngengeza ukuthi umumo nje ngi-political atmosphere la ukumele utshintshe ukuthi kukhulunywa njani ngamabandla la abakhankasayo. Othi ngube kanje ukuthi ngijone ukuthi kumele kwenzakale ezinye izinto. Ukuthi kuze kutshintshe la kudingakala ukuthi la amabandla lawo aphikisayo azimisele ekuthini akula khetho kungalabanga lo tshintsho. Eminyakeni edlulileyo sinanzelela ukuthi bajayele ukuthi bangacaci ukuthi vele bafunayo. Baqala bathi akulakhetho kungabi notshintsho, kodwa ngokuhamba kwesikhathi ubabone sebengenile, ukhetho luqhubekele phambili. Kuthi nxa sokuphambanisekile izinto sebesiye emakhothi, sebesiya kuthi hayi laphana kuhambanga kuhle, ukuthi vele kwakungande kungande kungande. Amakhotha angikhoza lawo atholakale engaqhubi indlela yokukhangela ukhetho ngendlela eqondileyo.
Uthi nxa sokumemezelwe ukhetho liyabhudlukela nje selingena selisithi hayi kungani sokulungile, kodwa ligcine lithinga lisithi akula ama-reforms akhona. So kuyini okwenza ukuthi ligcine lingena ukhetho kungakalungisi into eziningi?
Ukubhoyikota ngokuqalana ukhetho ilegitimiza i-ZANU-PF. We have to fight. We participate in the
Ngalingena njoba uNdlovu uthi yena ungangeni kulegitimize izizani lokungena lakho ekhetheni lakho ikuyilegitimize.
Lo ngumnumzana Thabani Nyoni, ingcwethi kwezombusazwe, exoxa endawonye lomnumzana Patrick Ndlovu owebandla lezaphu belo Gibbs Dube weStudio 7. Idale lePhalamende yamazwe abensundu ele Pan-African Parliament eligcile kwele South Africa lisolwe kakhulu ngabanye ngemva kokuqhamuka kodlakela olubangelwe yikungezwani nokungavumelani ukuthi inkokheli ikhethwe njani. Kwaphoswa izibhakela kubangwa izikhundla uThuso Khumalo usiphalo ludaba eseJohannesburg kwele South Africa.
You are nothing in this
party.
You are not elected to be anything.
Your chairmanship expired yesterday.
Liphendukela abayinkundla ezibhakela idale lePhalamende yamazwe abensundu e-Africa. Umeli wedale lePhalamende eSouth Africa unkosikazi Phemi Majudina wakhatshwa. OweZimbabwe unkosikazi Barbara Rhodes wachilwa isandla saze sanyela. Bekuhaswana ngenhlamba kungekho lalelo omunye phakathi kwabameli bamazwe ayethunjwe ngeleFrance lalawa ayethunjwe ngamangisi. Konke lokhu bekubangwa impikiswano yokuthi umkhokheli waleli phalamende akhethwe njani. Abameli bamazwe e-Afrika asentshonalanga kuyibo abaningi bafuna ukuthi kuqhutshwe ukhetho, kodwa abameli amazwe asezansi ayethunjwe ngamangisi bafuna kuphananwe amathuba okukhokhela kutshintshwana ngokuvumelana. Umeli wePhalamende eZimbabwe unkosikazi Barbara Rhodes uvele wasukuma wayavimba ukuthi ukhetho luqale.
I do not agree with going ahead with these elections.
Asekeleni ukuqhuba ukhetho, siphane amathuba okukhokhela.
To the clerk of this parliament, I submit.
Kodwa akabadabuka emazweni abethunjwe eFrance abagoqela ophuma esikhundleni sokuba umkhokheli waleli phalamende umnumzana Roger Godo Danga odabuka eCameroon bebengafuni ukuzwa lutho, befuna ukhetho uphela.
If you want to apply rotation.
Sonke lesi sikhathi besiqhuba ukhetho, manje sekutheni? Lokho kutshengisa ukuthi akukho ukubambana e-Africa.
Le nkulumo engihlanga kuhle kwabadabuka emazweni asezansi ezokazi kugoqela nommeli wedale leSouth Africa unkosikazi Phemi Majudina.
You people from lingamaqini alithembekanga.
Ngemva kwamalanga amathathu kuphikiswana, ukhetho luye lwamiswa, iphalamende yavalwa, kwathiwa amalunga ayekwehlisa ulaka. Isikhulumeli sebandla elibusayo kwele South Africa, i-African National Congress, umnumzana Pule Mabe uthi kuyayangisa okwenzeke kuleli iphalamende. Unobhala jikelele webandla leZimbabwe Communist Party umnumzana Ngabutho Mabena uthi kusegcekeni ukuthi i-Africa yehlukene phakathi.
So kuyatshengisa kakhulu ukuthi abukho ubudlelwano phakathi kwezwekazi le-Africa. Thina-ke njengebandla lamakomanisi kuyasihlupha kakhulu ukuthi izwe lethu le-Africa lokhu lilandela ukuthi lona ingxenye yayiphethwe kumbe incindezelwe ngama-French, ingxenye yayincindezelwe ngamangisi.
ingcitshi kwezembali e-Afrika e-University of Johannesburg, umnumzana David Monyaye, uthi udlakela oluqhamuka ephalamende luveze i-Afrika elesithombe esibi kakhulu.
We see it reflecting the weaknesses of the entire AU structure.
Kukhombisa khona ukuthi ohulumende lamabandla ezombusazwe e-Afrika anjani.
And it speaks of the nature and character of our governments that are there on the African continent.
Ipan African Parliament ibunjwe ngo 2004 katamalunga ayo ngabameli bamaparlamente amazwe e-Afrika ehlukeneyo. Inengi selikhuthaze i-African Union ukuthi ingenele kulolu daba. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa ni Uthuso Khumalo.
Kwezemidlalo, umqeqeshi weqembu lomdlalo wenguqu eleHighlanders, uMandla Mpofu, ukhathazekile kakhulu ngokungenelisi ukulitshayela emambuleni kwabagadli beqembu lakhe. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu lamahlolo anyama lizadibana leqembu lebulawayo esithi ngensonto emdlalweni walo wesithathu kumncintiswano weChibuku Super Cup. Umqeqeshi walo uMandla Mpofu futhi kuzamela abadlali bakhe babe bukhali bengabhekana lamambule.
Ngiyathabanga hlohlo kuthi angahlohli amagoli engabe ngiyafuna ngikwanise ukuhlola ibhola elilodwa ngegame yeChiefs party. Yikho lapho embona ngani ngifuna ukusebenza gadalala njengomqeqeshi ukuthi ngathola njani amadlulelo ukuthi ngize ngifika phambili sithule amagoli phambili. Yikho lapho ekumele sisebenze ngakho kakhulu e-training and sisebenza ngakho imini yonke ilanganize letshoni sizame ukuthi sithole amagoli.
Kweminye imidlalo yeChibuku Super Cup edlalwe namhlanje iqembu lewawa le-Triangle yabe ngujikilobhanqa 1-1 okutsho ukuba omabili la maqembu athole umklomelo wawo wokuqala kusibaya sikagroup 4 njengoba ingcotshwe kwimidlalo emibili yabe idlale phambilini. Kusibaya sikagroup 1 iqembu le-Dynamo selinqobele ze-PC Caribbean nge-1 kanya okutsho ukuba selibuyele lahlala esiqongweni sengalane yemiklomelo lile miklomelo eyisikhombisa kuthi ngemva kwaloku leqembu le-Capes United lona elinqobele i-Rentals nge-2-1 ngolwesithathu. Kusibaya sikagroup 4 iqembu lengezi Platinum Stars ilo selihle ziphezu kwengalane ngemva kokunqobela FC Platinum nge-2-1 emdlalweni obusemandaba. Iqembu lenkezi Platinum lile miklomelo eyithoba munomunye kuthele FC Platinum lile miklomelo eyisithupha njalo ele FC Platinum liqede selilabadlali abasilele ngoyedwa ngemva kokuba imvimbi uGift Bello etshengiswe ikhasi elibomvu. Imidlalo yeChibuku Super Cup iqhubekela phambili ngomgqibelo lapho iqembu leHarare City elizanqikelana khona lele Rentals enkundleni yaseNational Sports Stadium ngehola le-10 ekuseni. Iqembu leManyika Diamonds lizajukana lele Black Rhinos ngehola lakuqala emini enkundleni esakupva kuthi emini ngehola lesithathu iqembu lebulawayo Chiefs lizabondana lele Chicken Inn enkundleni eBarber Fields. Ngensonto iqembu leHada lizadlala lele ZPC Caribbean enkundleni eNational Sports Stadium ngehola le-10 ekuseni. Iqembu leCranbourne Bullets lizadibana lele Tenex ngasesakupva ngehola lakuqala emini kuthi ngesikhathi esifanayo iqembu leHighlanders lizadlala lele bulawayo City emagumeni ngehola lesithathu emini kulomdlalo ogobhozisa amathe enkundleni eNational Sports Stadium lapho iqembu leCapes United lizadibana khona lele Dynamo. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6170, 7270, 6040 naku 15460 kHz kushortwave.
Ngakuzani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba. Umongameli Emmerson Mnangagwa uvule okusemthethweni umcimbi wezemidlalo yokuzithokozisa webulawayo Arts Festival. Selidumela emansumpeni kudaba lokhetho amabandla ezombusazwe esematasatasa. Idale lePhalamende yamazwe abensundu elePan African Parliament selisolo kakhulu ngemva kokuqhamuka kodlakela emhlanganweni walo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi yasidibaneni sikhathi sinye kusasa kumbe ngo-6:30 ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.